mavendors akatorerwa maweza usavanotengesa mustreet. Saka tanga tichienda pasito kuHarare kundo understanda kuti ko zvinhu zvinogotorwa sei vanhu vatori registered. Ndobva majoti vanhu vachona vanga vatorerwa zvinhu vanhu vatori registered vanotorere makadzi aya. Saka vakaita ngoni vaapreciata kuti wai zvinhu zvedu zvitoro. Then they started use folks on art. Saka pedza paungana mavenda akawanda and then mavenda anotorwa vanhu vasungwa.
Saka masungwa nemapurisa ekanzuro here kana kuti vazodaidza ZRP?
Tatanga tasungwa nekanzuro dzendova tazendwa wobva kuZRP.
Saka masungwa muri wangani?
Wangani hatini matenda ni more than 20.
Mati mapomerwa mhosva here?
So far vataura tanzwa public violence.
Saka muri kutarisira kubviswa fine here kana kuti vane zvavataura pamusoro pazvo?
Vanenge vatotaura zvekukoti kuti moto zvoenda kukoti. Samena probably nongwana ora you don't we are not sure.
Saka imi muri kutambira sei chiitiko ichochi?
Zvinongotaridza kuti vanhu vasi kunzwisisa kuti nyaya dzevending dzinogadziriswa sei. There is no need to give force, there is no need to arrest mavenders ari kutiraya kuroisira mhuri dzavo. Saka I think tine challenge yekuti vanhu vasi kunzwisisa kuti zvii zvatoda kuachivha ezvekanzi.
Tinoonawo kuti pane dzimwe nhengo dzenyu dzakasungwa nhatu dzati dzapiwa mukana here wokubudawo mutirongo?
Hapana mukana wawati wawanikwa. Zvakangooma zvakadaro.
Saka imi muchiri kuramba here kubuda mumugwagwa sezvamaisimboita sesangani?
Hatibudi. Hatitombobudi. If anything, zvinototipa resolve to fight further. Because we are not criminals, we are just trying to look after our family. Saka we continue to fight.
Asika, tichiona matambudziko amaa kusangana nawo ekusungwa nezvimwe zvakadaro, hamuoni here zvichizokukanganisai basa renyu pane kunge dai mangoteera zvekudiwa nekanzuro?
Tioti kuteera zvavarikuda zvachona zvinongoreva kuti hatikwanisa kuita basa redu. Tofanira kuteera kuti tinoenda kusina mafasiliti. Toteerera kuti tofanira kuramba vanhu mamaspace barons atibira mari. Toteerera kuti toenda kwatinondosva tindorwara kune jecha kune huruva. So zvakangofanana.